This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro, ndira 4, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti richaona mangwana kuti nhengo dzaro dzichaenda here kubasa kana kuti kwete, ndo kana mari dzavo dzaiswa mabhanga avo.
Mapurisa anorova zvose nekusunga nhengo dzeRural Teachers Union of Zimbabwe pamwe neZimbabwe Activists Alliance mushure mekuratidzira dzichitsigira kusaenda kwevashandi vemuzvipatara kumabasa sezvo vasati vatambiriswa mari dzemwedzi wazvita.
Studio 7 inoenda kuNorton uko inoona mapostori achiita mashiripiti ekubatsira vanorwara nepfungwa.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti richiri mubishi kuongorora kuti uwandu hwevacheche nemadzimai vakashaya apo vaisununguka panguva yevana chiremba vanga vasingaendi kubasa kutanga nechishanu kwakamira sei. Mutungamiri wavana chiremba ava Dr. Fortune Nyamande vaudza Studio 7 kuti mari dzemuhoro dzave kuoneka kumabhanga kunyange vachizokwanisa kuzvitora mangwana. Mumashoko aburitswa nesangano ravana chiremba nevanamukoti reZimbabwe Nurses Association mushure memusangano wavaita nhasi, masangano aya anoti vachadzokera kubasa chete kana vabata mari dzavo mangwana.
Vativo vanoda kuti vapiwe mabhonasi avo musi wa31 ndira. Asi vakuru vemamasangano evashandi vehurumende vakasangana nagavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya nemusi wechina vakaudzwa kuti hurumende haina mari uye mabhonasi aya achakwanisa kupiwa vanhu mukati memwedzi mitanhatu. Gurukota runoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vaudza Studio 7 kuti itaure nemunyori mubazi ravo Dr. Gerald Gwinji avo vanga vasiri kudaira nhare yavo. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa sezvo vanga vasiri kudairawo nhare mbozha yavo. Kuti tinzwe zviri kuitika muzvipatara tabata Dr. Nyamande.
Ya tikangoti zvanga zvingori kubva musi wa1 January, hapana chanyanya chinje nhasi sezvo vana chiremba nana mukoti vanga varongoramba vachinetsikana nekuwana mari yebhazi nemari dzechikafu nemari dzezvimwe zvinongodiwa muupenyu kuti vashandise kuti vakwanise kuenda kubasa. Saka hapana chanyanya chinja nhasi, asi mumaminitsi mashomashoma apfuura tanzwawo kuti mari dzatanga kupinda dzemasalari dzemapei aDisemba mumaaccounts mana nemahealth workers. Asi hapana chatiri kunzwa chiri kutaurwa nezvacho pamusoro pezvebhonasi. Iyo yatinove inova yatakatarisira kuti bhonasi yetiite sei iuye.
Tiri kunzwa kuti pane vana nana mai vakashaya panguva iyo ana mai vaisununguka mushure mekunge matanga kuratidzira, ichokwadi here ichi?
Zvinhu zvakadaro zvinotoitika munguva yadzakaita seizvi nekuti vana chiremba nana mukoti ndivo vanopreventa maunwanted deaths aya. So hatingashayi makezi akadaro, tanzwa maripoti akadaro nemamembers edu akawanda from across the country. Tiri kuzama kutsvaga mafigures kuti what was the impact, but tinoti zvakadai zvakatoavoidika dai kurumudzi employer akapa vanhu mapei avo kuti vasazokundikane kutadza kuya kubasa.
Ko mari dzavaiti vari kupa vanhu dzekufambisa pane vakatora here?
Vana chiremba takaramba takati mapondopondo, amuroda kutipaya endai zvenyu munotengera vanhu magroves muzvipatara. Ndiri kushaya kwamagrove vamwe anoita randi chaiko, saka there no need yekuti titore mapondo, haana chaanotibatsira. Haungaende paservice station unodira petro yepondo munhu wachiremba. Zvinodzikisira chimiro chedu musociety. Vana chiremba vakaramba. Kune vashomawo vakamanikidzwa vainzi kana saina kuti watora pondo iyi. So ndo vashoma vakatora yavo asi tingati by and large vanakawanda vakaramba kutora mapondo yavo.
Mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Fortune Nyamande vari parunare muHarare. Zvichakadaro nyanzvi munyadzi zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti dambudziko rekutadza kubhadhara vashandi harisi kuvashamisa uye zvichatora nguva yakareba kuti hurumende irigadzirise.
Kwete hazvisi kutishamisa tichitarisa mamiriro akaita zveupfumi munyika. Ikonomi yedu yakagwadama, zvinhu hazvina kumira zvakanaka, makambani ari kubara, vanhu vari kurasikirwa nemabasa. Saka marevenue, matax revenue anowanikwa nehurumende aderera zvakanyanyisisa, of which ndo mari inenge ichida kushandiswa kubhadhara masalaries kumacivil servants. Saka kusamira zvakanaka kwezveupfumi kunoafekta capacity yehurumende ichinge ichibhadhara masalaries nemamwe madues ainenge inawo. Saka hazvinyanyi kutishamisa tichiona kwaenda ikonomi yedu pane ino nguva.
Saka pangaitwe sei kugadzirisa dambudziko iri?
Zvinoda kuitwa ndezvekuti tichekutangisisa kuincreasa production muekonomy. Saka increasa production muekonomy zvakureva kuti government inowanawo mari through matax revenues akati wandei. Mabhizinesi akatangwa akawanda, zvakureva kuti even macorporate tax anowanikwa nehurumende anowandawo, even maemployee tax anowanikwa nehurumende anowandawo. Wanikana waine mari zvakare, zvinoreva kuti wana value added tax, nekuti vanhu vanenge vachitenga zvinhu muzvitoro vanokwirirawo zvakare. Saka tekutanga inyaya yekudhila neproduction, but production kuti tidhile nayo hunge tadzikisa mitengo yatingati cost of doing business, yatingati cost of production yakanyanya kukwira muZimbabwe. Zvinhu zvakaita semagetsi, zvinhu zvakaita semaroads nematransport logistics nemvura. Chechipiri, takabhusta production, zvinobatsirawo zvakare kuti tikwanise kunge tichiexporta zvigadzirwa zvedu zvakawanda. Pane ino nguva zvinhu zvatiri kuimpota zvakatowandisisa pane zvatiri kuexporta, saka tine deficit inoafekta zvakare ability yegovernment kunge ichibhadhara chikwereti uye masalaries emacivil servants. Chechitatu, kuti tigadzire ease of doing business kuitira kuti maforeign investors ange achiuya kuZimbabwe.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vari parunare muHarare.
Mapurisa akapakata zvombo nemboma anonzi nhasi aparadza zvine chisimba kuratidzira kwanga kwakarongwa nesangano revarairidzi reRural Teachers Union of Zimbabwe rakabatana nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Activist Alliance muguta reHarare. Mumwe wakaronga kuratidzira uku uye vachitungamira sangano reZimbabwe Activist Alliance muzvare Linet Mudewe vanoti chinangwa chekuratidzira uku changa chiri chekuti vazivise hurumende kusafara kwavo nekunonoka kwayo kubhadhara vashandi vayo mihoro yemwedzi wazvita, kukundikana kwayo kupa vashandi vayo mari dzemabhonasi, pamwe nekuramba zvikamu zvinomwe nechidimbu kubva muzana zvemari yakabatirwa vashandi ichinzi ndeye mudyandi gere. Vanotiwo chimwe chinangwa chavo changa chiri chekutsigirana nevashandi vemuzvipatara vasiri kuenda kumabasa pari zvino. Muzvare Mudewe vanoti chinangwa chavo changa chiri chekunosiya magwaro avo enyunyuto kumahofisi emakurukota ezvemari pamwe neevashandi, asi vazoshamiswa zvikuru kuwana vakagarirwa nemapurisa aya azotanga kungovabhura zvisina shumo. Vanoti vanhu vane chitsama vakuvarawo muchiitiko ichi, uye utungamiri weRural Teachers Union of Zimbabwe unoti vaObert Masaraure, vaPride Mukono pamwe navaRobson Chere vatorwa nemapurisa. Studio 7 yaedza kubata gweta riri kumirira vatatu ava vaGift Mutisi veZimbabwe Lawyers for Human Rights, asi vati vanga vachiri kumapurisa vachiedza kuti vatatu ava varegedzwe vasina mhaka yavari kupomerwa. Vamwe vakuvara zvakaipisisa vanosanganisira muzvare Rutendo Kawadza weZimbabwe Activists Alliance vanonzi vaendeswa kuchipatara cheAvenues Clinic. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuru yataita namuzvare Mudehwe.
Tichasangana pamagistrate tikafamba kubva pamagistrate tikapinda munambuya nehanda zvakanaka zvisina zvowe zvowe tichifamba tichiimba tichiratidzira tine mapuraka dzedu izvo zvishuwo zvatinazvo kune hurumende yedu yeZimbabwe. Tikapinda muna Nelson Mandela hatina tsaona yataona. Taona tatoiona tasvika panakona Nelson Mandela na Second Street apa pane Parliament. Ndoo patasvika pakaiswa mutariko wanga wakagadzirwa nemapurisa eRiot. Saka isu taramba tichifamba tichienda mberi. Ipapo ndipo parohwa vanhu zvakanyanyisisa. President werirwa tichazvinene muZimbabwe varohwa zvakanyanyisisa. Secretary General wavo Comrade Robo varohwa zvakanyanyisisa. Uyewo mumwe muratidziri weZimbabwe Activist Association anonzi iye Rutendo Kawadza arohwa zvakanyanyisisa kutaura kuno ari kuazonisini gumbo rake rachikoka. Ini samuzvare mudehwe ndarohwa zvakanyanyisisa. Asi mapurisa vanoratidza kuti vange vasingadi kutitora vaingoda kutirova.
Manga makazivisa here mapurisa nezvekuda kuratidzira kwenyu?
Takavazivisa musi wa31 December 2015. Takapa tsamba iyi ikanyorwa kumashure kuti tairisiva. Vakaramba kuita chidzindo chavo asi vakatinyorera kumashure. Tsamba iyi yakarisivwa nemumwe wekupisi Police Internal Security whatever peace iwo vatakapa tsamba iyi uye tine tsamba yacho yavakasaina kunyange zvazvo patabatwa nemapurisa ndanga ndakabata tsamba iyi ndichiedza kuvaratidza vachirova vanhu kuti tine tsamba yekuratidza kuti takazivisa mapurisa iyi tsamba iyi vaibvuta asi maelectronic copies yetsamba iyi tinayo.
Zvaitwa nemapurisa izvi zvingakutadzisa here mune ramangwana kupinda zvakare mumugwagwa muchiratidzira?
Hongu tinogona kusungwa asi tinotevedzera constitution ende tichaishandisa kuti zvatiri kutaura zvinzwike kusvika zvanzwika. We are peaceful.
Vanga vari mutungamiri weZimbabwe Activists Alliance muzvare Linet Mudewe vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the
voice of America. Makatirira kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Varwi vechikwata cheIslamic State vanga vakazvisungirira mabhambo varwisa muzinda wemafuta kumaodzanyemba kweLibya nhasi, asi mauto azovarwisa ndokuvaburitsa mudunhu iri. Kurwiswa uku kwanga kwakanangana nenzvimbo yeAusidra inochengetedzwa mafuta uye mauto maviri anonzi Afa. Chikwata cheIslamic State changa chichiedza kutora matunhu ari kumabvazuva kubva kuset kwemasvondo akawanda kuitira kuti chisvike panzvimbo inochengeterwa mafuta aya uye inosanganisirawo yeAusidra neRas Lanuf. ISIS yataura mashoko paTwitter ichiti varwisi vayo ndivo varwisa AusIDRA zvichitevera mirizhonga yaitika pakati pavo nevavengi vaMwari.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vari kusangana nhasi nevakuru vakuru vezvemitemo pamberi peurongwa hwavo hwekutara mutemo unosimbaradza kuwanikwa nekuchengetedzwa kwepfuti. VaObama vari kusangana kuWhite House nemuchuchisi wenyika amai Loretta Lynch, mukuru wematikitivha vaJames Coney pamwe nevamwe vakuru vakuru kuitira kuti vakurukure matano ekutora senzira yekumisa mirizhonga iri kukonzerwa nevanhu vane pfuti.
Nengo dzeJohani Masowe wechishanu dziri kuita mashiripiti mumusha weNorton ekubatsira vanorwara nepfungwa. Svondo rapera, Studio 7 yakaburitsa nyaya yevarume gumi vekukadoma vanorwara nepfungwa vakanga vatorwa nemapostori aya, asi dzimwe hama dzavo dzichiti dzainge dzisati dzanzwa kuti varume ava vari kupi mushure memwedzi mitatu. Mumwe mutereri weStudio 7 ari kuBotswana akatiudza kuti tiende kuchiteshi chezvitima kuNorton, uko akati ndiko kunoshandira mapostori aya. Mutori wedu wenhau Michael Kariati akashanyira nzvimbo iyi mukupera kwesvondo ndokuya nenyaya inotevera.
Vanhu Vakadarika nepaimbokwirwa kutima muguta tikire notiwa muno vari kukatsamadzwa nemakirisiti ari kuita nevesezezvewani masohwe wechitano avo vari kutatsira vakagara nepfungwa. Tiri kunyanyosamisa ndechekuti vesondo iyi vari kubatsira vanorwara ava avo vanozivikanwa zvikuru munzvimbo dzavanobva kuti kana vachirwara nepfungwa pfungwa refu. Asi mushure mekubatsirwa nemapostori aya vachimborwara nepfungwa ava vanoti vava kuita zviri nani. Studio 7 yakatangira nzvimbo iyi apo yakaona vanorwara nepfungwa vanosvika 30 vari kubatsirwa. Umwe wevanhu vaibatsirwa ava vapatimasota vanoti vave kuita zviri nani. Vakatuma Studio 7 kuti tivamhoresere hama yavo.
Ndimifarisi Jacob Mawere na Mlungi.
Umwe wevari kubatsira vanorwara nepfungwa ava vazibabasaemero egoradhi vanoti vakatumwa nemweya mutsvene kuti vabatsire vari kutambura ava.
Isu takatumwa nemweya kuti titore vanhu vari kudya zvakaora mumabhini, vanhu vari kunwa mvura dzakarasirirwa, vasina pekugara uye vasina misha. Ivavo tovakokorodza toya navo pano, tonamata navo. Vanenge vaita zvakanaka tonovasiya kudzimba dzavo, totanga kuvatsvagira hama yavo. Umwe neumwe tichimutsvagira hama yake tonomusiya pamba pake.
Vadzavakodheresi vanoti vanobatsira pachena uyezve havatenderi vanhu vanoya nezvipo zvemari kana zvimwe zvakadaro kunze kwezvekudya zvevari kutambirwa.
Basa ratiri kuita isu riri kuitwa pachena. Hapana anosungirwa kuti kana achiuya nehama yake kana kuti vatatora ivavo anofanirwa kusiya muripo pano. Hakuna anobvumirwa kusiya muripo. Vanotouyawo ndovanouya nechikafu vachiziva zviri kuitwa pano, vachitibatsirika nai. Ivavo ndovoga vanotozviwira nechikafu chavo. Asi asina kutotemerwa kana kusungirwa kuti kuya kwauri kuita pano siya mari yakati, kuya kwauri kuita pano uya uine muripo wakabata. Nhau yedu isu ndeyepachena.
Umwe wavakabatsirwa akadzokera kumba kwavo vasitefani Tsongo veukadoma, avo vave kumba kwavo muri muka mushure mekupedza mwedzi mitatu vachinamatirwa vari munoton. Sondo rapera Studio 7 yakabudisa nyaya yavasitefani Tsongo avo vainzi nababa vavo vainge vasiri kudziva kwavari nekutorwa nemapostori. Studio 7 yakatevera vasitefa Mutombo kukadoma uko baba vavo vameobva Mutombo vari kufara zvikuru netsambiko yaitwa nemwana wavo mushure mekubatsirwa nekwajohani masore wechitano ava.
Zvikurukuru inini ndinotenda zvikuru zvekuti ndakasvikako ndikaona mabatiro avakandiita, ndikaona nehama dzeri zvese zvangachirwara chirochopfungwa nemabatiro avadziita kuti zvirokwazvo sho vanhu vava vakapira upenyu hwavo kuti vabatsire isusu vashoma vane mweya wakadaro kupira upenyu hwavo.
Vatongo vanoti maitiro emwana wavo akutanduka zvikuru kubvira adzoka mushure memwedzi mitatu ari kunotoni uko aibatsirwa.
Kuona mwana uyu ndamutora kubva kunotoni ndinaye, izvozvi ndinaye panapa hava neupenyu hwakanaka hwasiyana newaakanga nawo kare. Akunzwisisa, akutaurika, achamufamba-famba zvaiita zvezvi kuenda kune dzimwe nzvimbo, akugara panzvimbo imwe chete akutumika.
Asi vamwe varume vapfumbamwe vakatorwa kukadoma vachiri munotoni sezvo hama dzavo dzisati dzauya dzovatora. Madzibaba Ephraim vanoti vari kuomerwa nemari yekufambisa yekuti vanenge vabatsirwa ava vadzoserwezwa hama dzavo.
Yava vanaka vati ndo vakatowanda tikangorana transport vazhinji vacho ndofunga vasati havanyatsokugadzikana zvakanaka, havadariki 10 vazhinji vacho vanhu vatomirira kuti vaendese kudzimba dzavo. Tikaonawo rubatsiro rwetransport tinovatora tinovasiya padzimba dzavo vese, hatina vatinosiya musa.
Vapasogeriki vanoti ivo kubatsira kwavo kunotora nguva yakasiyana-siyana kuenderana nekuti chirwere chemunhu wacho chinenge chakamira sei.
Umwe anogona kuti patamuwana ipapo anogona kuponera ipapo otobanganuka akutoenda kumba kwavo. Kwozoita umwe watinoti uyu regai timbonamata naye kuti nhau yake itange yanyatsogadzirika kuti isazodzoka. Saka vamwe tinogona kutaura naye zuva rimwe chete, vamwe masvondo maviri, vamwe masvondo matatu.
Vadzibaba Sogeriki vanoti vanoshandisa mafuta kana mvura yakanamatirwa nemunika mato mukatira kwavo akato gereti kuti vari kuedza kupatira vanobva kumana ese enyika kuti sivo vari kukokorodza vanhu kubva kumabhuta akasiyana siyana
takakokorodza vanga vari muHarare tikaenda kukadoma tikakokorodza vanga vari kukadoma tikaenda kumasvingo tikakokorodza vanga vari kumasvingo vese takauya nawo vakaita zvakanaka vamwe takanovasiya kudzimba dzavo zvaita semunhu umwe wekumozambique akatonosiyiwa kumozambique saka vatasara navo yezvinozvi i31
iko zvino vadzabatogeriki vanoti vatarisana nekuenda kumasebendeni pamwe nekumasikaveni vadzabatogeriki vanoti vanonyoresa nemapurisa vese vanenge vakokurodza kuitira kuti hama dzavo kana dzoda kuvatevera ite nyore ndakamirira studio 7 muHarare ini Michael Fayad.
Vanhu vanga vachida kurapwa vaswera vari mutsetse murefu nhasi pachipatara cheparirenyatwa muHarare. Asi vanhu ava hapana chavabatsirwa nacho mukuvira kwezuva ranhasi sezvo vana mukoti navana chiremba vanga vasiri kumabasa. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Sezvo vana chiremba nana mukoti vasiri kuenda kubasa vachiti havana mari dzekufambisa dzinovakwanira kurapwa pachipatara ichikuru kunetsa izvozvo kukonzera kuti vamwe varwere varasikirwe neupenyu. Mumwe wevanhu anga ari mumutsetse nhasi vaRobert Ganyani vanoti vasvikonzwa kuti vanhu vaviri varasikirwa neupenyu vakamira mumutsetse.
Patasvika panapaka tanzwa kuti pane vamwe vaviri vatovafa vatori vakamirira kubatsirwa vana mukoti vachiti iyo chiremba ari kuuya kuvabatsira chiremba ari kuuya kuvabatsira but vachidzimara kushaikirwa neupenyu vasati vabatsirwa and mukatarisa pamutsetse apa munoona pane vanhu vakawandisa vari kurwara zviri zvakaipisisa vari kutoda kukurumidza kuonekwa nachiremba asi vana chiremba vacho havapo hatingati vari havapo vamwe vacho varipo asi kushanda kwacho kune chinono zvekuti vamwe vanhu totarisira kuti zvikaramba zvakadai vamwe vanhu vanogona kutorasikirwa zvine vakawanda vanogona kutorasikirwa neupenyu tinokurudzira hurumende kuti ikoshese utano hwevanhu kana dziri dzenyaya dzemari dzopa vana chiremba navana mukoti mari kuti tigokwanisa kubatsirwa.
Vaitai mundondo vanga vaine murwerewo vati kunyange zvazvo vauya kuma8 dzemangwanani vanga vasati vabatsirwa apo zuva rave kudoka.
Ndauya panapa kuma8 kuseni asi nanhasi nguva inoi ndichindori pano hasani ndatombopedzerwa nekuonerwa murwere wangu kuti zviri papi saka ndopendikuona kunga zviri kunonoka nhasi hazvisi kufamba semazuva ese.
Vamwewo vanoti kusaenda kubasa kwana chiremba nana mukoti kwapa mukana kune vamwe vana chiremba kuti vati vanorwarirwa vabvise mari vasati vavatarisa.
Kubatsirwa tanzi isusu tinofanira kubvisa mari kuti munhu aito exira aita accident kukopa kabhanauko saka tanzi kuti atoadmit anofanira kuita sei kutanga mabhadhara mari saka mari yacho isi hatina saka iwo rungoti dzora dzora apa vangu vachida 160.
Kuchipatara cheHarare Hospital nyaya yange iri imweyo vakoti vachiri kudzidzira mabasa ndivo vange vachishanda zvine chinono mukati. Sangano rinomirira vana chiremba reZimbabwe Doctors Hospital Association vanyora gwaro vachiti havasi kuzodzokera kumabasa kana hurumende isati yavapa mari yavo yemuhoro pamwe nemari yekupera kwegore yebhonasi. MuZimbabwe vanhu vazhinji vevanoenda kuzvipatara zvehurumende vanhu vanotambura nekudaro kunyange kusina vana chiremba vanhu vakawanda vanongoramba vakagarira nechivimbo chekuti hurumende ichagadzirisa dambudziko iri mukuedza kuchengetedza upenyu sezvo vasina mari dzekuenda kunoona vana chiremba kuzvipatara zvisiri zvehurumende. Kuona chiremba kunoda mari inosvika $30 usati watanga kurapwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na8:30 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu muzvipatara zvehurumende.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panhamba inoti 1202 465 0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigo kufonerai.
Vateriri vakawanda varikuenderera mberi vachititumira mashoko avo ezororo rekisimusi negoredzva. Ngatimbonzwei zviri kutaurwa nevamwe.
Ndoda kukwanisa uchibaya moyo changu. Baba vemwana wangu, Brian Abraham. Nemwana wangu BJ. Tichiti Happy New Year. Tive negore rakanaka ra 2016.
Vakadiko mukoma Jonga namukoma Zulu nevese vashamari vestudio 7 tichitiko makasimba here tichiti vakomana basa munogona ndinotenda zvikuru nenhau dzechokwadi dzamunotipa tatambudziwa nababa Mugabe chakuvara nekuno kwatiri kusouth africa kudai wari kukona kutoenda kumusha kudai kuoma kwezvunhu apa randi racho rakadonha yakutoshupa mhururu webhalansisa sei zvakaoma wakomana takungozvipira kuna mwari dai mwari matitungamirawo nyika yedu inake tisevenzerewo kumba kwenu ndokumbira hamukwazisa mai vangu nechitiko makadiko mai ndini Agripa ndinobva kumasvingo zvakajerera ndiri mwana wakwanyati ndichitiwo mwana wangu do itiko unosimba here namai vako kumusha ikoko ndokutenda vateereri vatsigiri vangu vestudio 7 ndini mutsigiri mukuru ndapinda mai zuva nezuva ndinoteerera studio 7 7 okuru kuchero ndiri papi ndotomanikidza kuti ndinge ndasangana nayo nekuti nhau dzamunondipa ndedzechokwadi vakomana nokutendai vakomana bhora mberi neba nenhau dzechokwadi ndatenda zvavo
ndinonzi Anthony Thompson Ngolo ndinobva kuhwedza muzimbabwe ndinoti Jonga Blessing naSandra rambai makadaro ndinoda kukwazisa vanhu vanotevera Peter Tariona Julius Star kutsate kunja William kwa nosi zvakare vanhu vekwaguyo vanoti Benedict Guyo Gabriel Guyo nato ndinotenda vose vatereri veVOA mose ndinotenda uve negore ra2016 rakanaka ndapedza ndinokutendai mavanhu vose vakateerera gore ra2015 VOA News nepfenyuro inotaura chokwadi chizere chisina kana kwachakarerekera ndini tereri mukuru tatenda
vakadi Jonga ndimire nevamwe vese vaunoshanda navo ndira kumhoresa amai kunashe naamai nababa vari kunyakomba ndini baba kunashe kumozambiki ndisingakunganwe mwana wangu kunashe ndichiti mupinde mugoredzva muchifara tatenda
Aiwa, tinotenda vatereri vose vakwanisa kuti tumira mashoko avo pazororo rinenge rakusvika kumagumo iri rekupemberera kisimusi negoredzva.
Asi tinoti rambai muchitumira matsamba yenyu nemashoko musaora mwoyo. Endai paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Kokambo Shabini kubva kuna Hurricane Hugo tafire nyika mukanya mapfumo tabataswa kumagumo echirongwa chedu sezonguva iri yapera regatimbotarisa musoro inawo zvakare.
Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti richaona mangwana kuti nhengo dzaro dzichange dzavana mari here kuti dzikwanise kuenda kubasa.
Mapurisa anorova zvose nekusunga nhengo dzeRural Teachers Union of Zimbabwe pamwe neZimbabwe Activists Alliance mushure mekuratidzira muHarare nhasi.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu ndokusiyai maoko aChris Gande naMavlas Mhlanganya uye munhau dzechirungu.